manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina chikunguru 8/2021 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pano kwasvika nhomba yabva kuChina 2 million. Nhomba iyi inonzi Sinovac dzabva kuChina yatengwa nehurumende yeZimbabwe.
Zimbabwe yatambira nhasi mamiriyoni maviri yenhomba yeCOVID-19 yemhando yeSinovac kubva kuChina. Kanzuro yeHarare yazivisa nzvimbo 31 dzichabayirwa vanhu nhomba yekudzivirira COVID-19. Sadziki yokurudzirwa kusimbaradza matanho airi kutora mukumisa kusagadzikana kuri kuEswatini kuitira kuti vanhu vasarambe vachifa munyika iyi. Indwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yatambira nhasi mamiriyoni maviri enhomba yeCOVID-19 yemhando yeSinovac kubva kuChina. Nhomba idzi dzasvika panguva iyo munyika muine kuchema-chema kwekuti vanhu vari kutadza kubayiwa nhomba sezvo dzisiri munzvimbo dzakawanda. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura vari paRobert Gabriel Mugabe Airport, mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro, vati vatambira nhomba yeSinovac mamiriyoni maviri.
Pano kwasvika nhomba yabva kuChina 2 million. Nhomba iyi inonzi Sinovac dzabva kuChina yatengwa nehurumende yeZimbabwe.
VaMangwiro vati hurumende ichawedzera nzvimbo dzekubayira vanhu nhomba kusanganisira kwese kunoungana vanhu.
Chaita kuti nhomba iyi ibayiwe muyunivhesiti dzedu, mumakoreji edu nenzvimbo dzakadaro dzatakambotaura kunotengeswa fodya Chibage, kotoni uyezve kana mumisika yedu ingava yekumbare yekubhuriwa yevana Rengini nekuti kwese tiri kuita izvozvo. Saka tiri kuona chirongwa chedu chiri kufamba zvakanaka chaizvo. Tinoimba kuti chicharamba zvakadaro.
Gurukota rezvemari vamutuli Ncube vati vari kutarisira dzimwe nhomba miriyoni nechidimbu svondo rinouya uye dzimwe nhomba mamiriyoni maviri kupera kwemwedzi uno. VaNcube vatiwo nyaya yenhomba haina kungokoshera kudzivirira kufa kwevanhu asi kuti yakakosherawo mukudzivirira kuondomoka kweupfumi hwenyika.
The vaccination program is not just about saving lives. It is also about saving the economy. Because when your people have been vaccinated, when employees have been vaccinated, when citizens have been vaccinated, it's easier for government to open up the all aspects of the economy. So it is also about economic recovery.
Chirongwa chekubaya nhomba haizinyaya chete yekuchengetedza utano, nyayawo yekuchengetedza upfumi hwenyika nekuti kana vanhu vabayiwa nhomba zvinyore kuti hurumende ivhure nyika nemabhizinesi. Saka nyayawo yekuvandudza upfumi hwenyika.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yembatanidzwa uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vati zvakanaka chose kuti kwauya imwe nhomba, vakakurudzira kuti iendeswe kumatunhu ese kuitira kuti nzvimbo dzinobayirwa nhomba dziwande munyika.
Tinotenda zvikuru kuti nhomba dziya 2 million dzaitaurwa dzasvika. Izvozvo zvinhu zvinotendwa zvikuru, asi toda kurangaridza hurumende kuti izvo tiri shure chaizvo. Ngavachishanda nesimba kupedza backlog yanga iripo. Vira next month vachitipa 1 million doses a month dzavakataura dziya. Tinokumbira kuti madoses ayakurumidze kudistributwa mumaclinics ese, especially kumaremote areas, nokuti vanhu vari kufamba nzendo refu vachitsvaga vaccine vachiishayiwa. Ngatidistributai 2 million izvo dzipere chimbi chimbi mavhiki matatu mana anotevera, dzimwe dzichisvika zvakare.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi matatu nevana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, izvo zvakasvitsa vanhu vafa nechirwere ichi pachiuru chimwe chete nemazana mapfumbamwe ane makumi manomwe nevatatu 1973, uye vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru makumi matanhatu ane mazana maviri nemakumi maviri nevanomwe 60,227, zvichitevera kubatwa kwevanhu zviuru zviviri nemazana maviri nemakumi matanhatu nevana nezuro 2,264. Kusvika nezuro, hurumende inoti vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yeCOVID-19 vange vave zviuru mazana masere zvine gumi nepfumbamwe nemakumi mashanu nevasere, kana kuti 819,058. Hurumende inoti ine urongwa hwokubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Kanzuro yeguta reHarare yazivisa nhasi kuti ine nzvimbo makumi matatu neimwe dzayakatara dziri mumisha inogara veruzhinji kuti dzinge dzichibayirwa nhomba yekudzivirira COVID-19. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vanoti kanzuro yavo yakatora danho iri senzira yekurerutsira veruzhinji kuti vasafambe mitunhu yakareba kunobayiwa nhomba, uye kuitira kurerutsa dambudziko rekuwanda kwevanhu vave kuda kubayiwa nhomba pari zvino. Nzvimbo dzaziviswa nekanzuro dzinosanganisira Mbare Polyclinic, Headcliff Polyclinic, Borodil Satellite Clinic, Highlands FHS Clinic, Eastleigh FHS Clinic, Greendale FHS Clinic, Mavuku Satellite Clinic, pamwe chete neHighfield Polyclinic. Vachideme vazivisawo kuti zvipatara zviviri zvehurumende zvinoti Parirenyatwa Central Hospital neSalem Gabe Central Hospital, uyewo zvakazvimirira zvoga zvinoti Simas Borodil Clinic neHealth Point zviri kubayirwawo nhomba yekudzivirira COVID-19. Ngatinzwe hurukuro yataita navachideme pamusoro penyaya iyi.
Tine nzvimbo dzatakara dzinoda kunobayirwa vanhu nhomba yeCOVID-19. Nzvimbo idziri dzekanzuro dzinosvika 31, kuita dzehurumende imbiri, kuita dzekupuraivheti imbiri muHarare. Nekuti yaive Harare angangoda kudzidziwa zvinoti izvo Rayside Clinic, Hipfield Satellite Clinic, Mbare Polyclinic, Sunnydale Satellite Clinic,
chema kuti vari kusvika vozwa kunzi hakuna nhomba yacho, hapana vari kubayiwa. Pamwe vangoudzwa kunzi pari kubayiwa vanhu gumi nevashanu chete. Matanho apa ari kuitwa kuti vanhu vange vachikwanisa kubayiwa vakawanda? Kuti kune vanenge vachida kubayiwa nhomba yepiri kwoitawo vari kuda kubayiwa nhomba yekutanga, mune mitsara here yekuti vanoda nhomba yepiri vanoenda vomira uku, vanoda nhomba yekutanga vachimira uku, kana kuti vari kungosangana? Inyaya imwe iri kutaurwawo nevari kuenda kunobayiwa vachideme inyaya yekuti vanosvika vomira mutsetse kwenguva yakareba, ozoti vasvika panenge pachibayirwa nhomba vozoudzwa kunzi nhomba yapera.
Nhomba
Mutauriro wekanzuri ya Harare, vamaike Uchideme, vari parunare mu Harare ne Studio 7. Zimbabwe National Army, Lieutenant General Ezai Chimonyo, vashaya nasi muHarare mushure mekunetsekana nechirwere chegomarara kwenguva yakareba. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Kufa kwavaChimonyo kwatanga kuziviswa nemutauri wemutungamiriri wenyika vaGeorge Jaramba padande mutande ravo reTwitter nhasi mangwanani. Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati nyika yaraskirwa zvikuru nekushaya kwaita vaChimonyo, avo vavatsanangura semunhu anga akazvipira kushandira nyika. Kunyange hazvo hurumende yatsanangura vaChimonyo semunhu ainge akazvipira kushandira nyika, vamwe vanoti mabasa akaitwa navaChimonyo munguva yeguku rahundi anosvibisa pamwe neurwadzisa mwoyo yevanhu vane hama dzakaurayiwa munguva iyi. Munyori mukuru musangano reIbhejo leKazulu vamupusa fuzwayo vati havasi kufara kuti vaChimonyo vafa vasati vamiswa pamberi pematare, kuti vadaire kuti chii chavakaita pakuurawa kwevanhu kuMidlands nekumatebeleland munguva yeguku rahundi.
It's unfortunate kuti munhu atoshayiko asati amboenda kukoti kutotaura chokwadi kuti during guku rahundi massacres vanga vachiuraya vanhu vachivaurei 1-2 iye atoshayiko ane vital information yekuti maoperations ayanga achiitwa ndiana angachiwatungamira, ndiana achipa maorders. Izve zvatoshayikwa and vanhu vakutocelebrata kuti igamba renyika, but iye angari part of vanhu vanga vachiita zvinhu zveguku rahundi.
Mutungamiri webato reDemocratic Party vauraya izembe vatiwo kushaya kwavaChimonyo pakatariswa nhoroondo yavo kunoratidza pachena kuti chave kudikanwa kuvandudzwa kwemashandiro emauto munyika kuitira kuti azadzise zvido zveveruzhinji kwete zvimapato ezvimatongerwo enyika.
Tiri kuti mauto iko zvino ngaazive kuti vanofanira kuita basa roumhizha kuti vaite mauto enyika ari mauto avanhu, kwete kuti vaite mauto apresident neboka rapresident raanobva rezanupiefu.
vaChimonyo vakarwa muhondo yerusununguko vakapinda muchiuto muna 1980 pakawana nyika kuzvitonga. Vakazoshanda mubazi rezvekunze kwenyika kubva muna 2008 uko kwavakazotorwa vachinomirira Zimbabwe kuTanzania kusvika muna 2017 pakapinda vaEmerson Mnangagwa pachigaro chemutungamiri wenyika zvitevera kusiyiswa basa nechisimba kwakaitwa muchakabva Robert Mugabe mushure kwekupindira kwakaita mauto mune zvematongerwo enyika. vaChimonyo vakazokwidziridzwa pabasa vakatora chigaro chemukuru wemauto vachitsiva vaPhilip Valerius Banda, avo vakatora chigaro chakasiyiwa navaConstantino Chiwenga, avo vakaitwa mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Urongwa hwekuchemwa pamwe nekuradzikwa kwavaChimonyo hausati hwaziviswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
MDC Alliance inotisadiki inofanira kusimbaradza matano airi kutora mukumisa kusagadzikana kuri kuEswatini kuitira kuti vanhu vasarambe vachifa munyika iyi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Munyori anoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika mubato iri muzvare Gladys Hlatwayo vauza vatori venhau kuti bato ravo rinoshushikana zvikuru neudzvanyiriri huri kuitika kuEswatini. Vati bato ravo rinotsigira zvikuru veruzhinji vari kuratidzira kunyika iyi vachida utongo hwechekerere. Muzvare Hlatwayo vatiwo mumwe wevatevedzeri vemutungamiri webato ravo vaWalsh Mncube vakaita musangano wekupangana mazano nebato rinopikisa kuEswatini repudemo vakati SADC inofanira kutora matano ekupedza kusakadzikana kuri kuitika munyika iyi nekukasika.
Isuwo tiri kunyora matsamba kuSADC kuti tivakwanise kunzwisisa position yedu uye nezvatiri kukumbirawo maererano nenyaya yeSADC. Provincial assemblies edu, my external provincial assemblies edu achangewo achinodiriva mapetition kumaembassy akasiyana-siyana pasi rose maringe nenyaya yekuSwaziland, nekuti nyaya inotibata zvakanyanya nekuti nyaya dziri kuitika kuSwaziland inyaya dzatinonzwisisa zvikuru sekuti tiri vanhuwo vari kurarama pasi peudzvanyiriri.
Vati chikuru chavari kuda kuti mauto adzokere mumabharaki vachiti vanorwadziwa nezviri kuitika kuEswatini nekuti zvakamboitika muno SADC inoti yakatora matano ikugadzirisa dambudziko iri uye yakatotuma chikwata chinosanganisira makurukota anoona nezvekunze kweSouth Africa Dr. Naledi Pandor nekurukota rinoona nezvekunze kweZimbabwe vaFrederick Shava kuti vanoyananisa zvikwata zviri kurwisana asi hapana chakabuda SADC inoti ichatuma chimwe chikwata zvekare hatina kukwanisa kutaura nevebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika kuti tinzwidivirawo panyaya iyi asi mushandi mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato riri kutonga rezanu pf vatafadzwa mugwadi vaudza studio 7 kuti bato ravo haripindiri munyaya dzinoitika kure dzimwe nyika kana risina kukokwa kuzoita izvi
hatingatadzi kutaura kuti dai vari muswaziland sezvakataurwa nedonzo resadhak kuti dei vabatana dei vataurirana vaona kuti vangagadzirisa sei nyika yavo zvisina mhirizhonga zvisina kupiswa kwemashopu zvisina kupazwa kwemigwagwa zvisina kuurayana kwavanhu
vati mdc alliance yakasununguka kuita zvainoda vachiti izvi hazvinei nebato ravo zvinhu hazvina kumira zvakanaka kueswatini uko vanhu vari kuratidzira vachida shanduko inoita kuti vakwanise kuita sarudzo vachiti vanoita neutongi hweumambo wamambo Muswati ndakamira studio muHarare ndini Godwin Mangusha
MDC Alliance iri kukurudzira kuumbwa kwekomiti yenyanzvi dzekunze munyaya dzezvekufambiswa kwemari kuti iferefete magwaro ari kuburiswa nemasangano akaita seCentury Cartel Report uye hofisi inoona nezvekufambiswa kwemari yehurumende kana kuti Auditor General's Report ari kupomera vamwe vakuru vehurumende kunyanya muzvinabhizimusi vakuda tagwirei mhosva yekuita zvehuori asi bato riri kutonga rezano PF iro rine nhengo dzakawanda dzinonzi dziri kununa miromo nekudya zviri mugapu ravatagwirei rinoti riri kuzorwa mafuta enguruve yarisina kudya uye mabasa arinoita uye kuti nyika ibude mumukanwa mamupere mayapinzwa nezvirango zvayakatemerwa mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhewa mavhinga uye mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanu pf vatafadzwa mugwadi totanga kunzwa kubva kuna vamugwadi
dei kwanga kuri kuti vana vatagwirei varungu hataimbonzwa mashoko ese atiri kunzwa aya dei kwanga kuri kuti vamabhizimisi vatema ava vari kuita mari vakazvitorera minda yavo vakapinda mune zveupfumi vakawana mikana vakaishandisa vakaita mari mumigodhi muminda dei vanga vari varungu tisinganzwi makomplainzi atiri kunzwa nhasi aya asi isu tinoti kwavari rambai makashinga muchienderera mberi nokushandisa nokusevenzesa mikana yakaiswa nehurumende yavamunangagwa yakaiswa nehurumende yezanu pf kuti nyika ino iite upfumi saka zvingatishamisi tikanzwa vemdc kana kuti vemasangano akazvimirira oga vachipopota inhau yokuti zvido zvavo hazvisi zvokuona vana vatema vachipinduka chatinoziva chinorwadza nyika yeamerica chinorwadza varungu vakatemera nyika ino zvirango zvoupfumi chinorwadza vemasangano amunoti akazvimirira oga imhaka yokuti vakaisa zvirango zvoupfumi vakati mukomana wamunotaura nezvakeiyei aiswe pamurawo wezvirango zveupfumi zvakatemerwa nyika inoyi naizvozvo asi vaona kuti pamwe kuda bhizinesi rake riri kuramba richikura zvakadaro voita basa rokuti tingaita sei kuti timuparadze saatipo pakuparadza vamabhizimisi vechitema tiripo pakuvasumudzira
pindu raitinzwe vamavhinga
hapana munhu angagunun'una kuti ko vanhu vatema muzimbabwe yakasununguka vaita mari nemhaka yei asi chatinobvunza ndechekuti mari yabvepi uyezve kana pachinge paine nhoroondo nekunenedzerwa kunzi iyi imari yenyika yawanikwa neukepekepe neuori zvinokonzera kuti kana vanonyora vachinge vanyora kuti vatagwirei mukati memakore mashoma shoma ekuti vamunangagwa vatanga kutonga vatagwirei vakaita makambani akawanda zvikuru sei anosvika makumi matatu nematanhatu nekuraudzira makambani anga achipiwa matenda makuru kwazvo nemikana yemari kubhanga guru renyika rereserve bank uyezve Sakunda Holdings yavo kwekuva yakarema ndiyo yanga ichinzi ngaibate zvemari zvekumand agriculture nezvimwe kutenga mafuta emichina nemotokari muzimbabwe zvakare mukana wokutenga mabhazi anozoshandiswa nenyika zvese izvi zvobvunzwa kunzi ko vachagwire vanombori ani chaizvo kuti varege vachipuwa mabasa ese aya nehurumende pasina kujeka kuti zvakaenda kutenda here gwara racho rinofamba sei nemhakayei kumari dzakadai dzichipinda muhomwe yemunhu mumwe chete uyezve tinoziva kuti nyika yeamerica mugore ra2020 muna nyamavhuvhu yakaisa vatagwirei pasi pezvirango nemakambani avo ichidongedzera huori nehuori saka zvese izvi zvinoreva kuti pari zvino chekutanga chinofanira kuitwa nehurumende yezimbabwe kuferefeta kunyatsoongorora kuti kochiiko chiri kumboitika kuitira mari yehurumende kwete kuti vatagwirei vaita mari yavo yepauzimba kwete asi kuti kana pachishandiswa mari yehurumende inofanira kuti ionekwe nekuti mari yehurumende imari yevanhu vanobhadhara mitero vanhuwo zvavo vari kukwangwaya vari kuyavaya vari kutambudzika ndodambudziko guru riripo muzimbabwe kuti vashoma shoma vakati kwati kwati nehurumende vari kudyarifa vazhinji vachinonga svosvo nemuromo
vamugwadi todzoka kwamuri
munotaura imimi kuti upfumi hwenyika ngahugovanwe vakateerera pano kana neni ndingada kunzwawo kuti upfumi uhwu hwamunoti ngahugovanwe hwakavigwa papi huri mudura ripi ramuri kuti imi rakamirira kuzogovaniwa vanhu umwe noumwe ngaaise maoko ake achishandira upenyu hwake naizvozvo tichisumudzira nyika
petai chirongwa chedu vamavhinga tisaswerere kuvhi yakateo
asi kamuri kuzvambarara pamberi pemubvunzo kuti ko imi nezanu PF munotii nenyaya yehuori hwagwadamisa nyika yezimbabwe chero panyaya dzemutevedzeri wemukuru wenyika wachiwenga pavainzi vari kusiyana nemudzimai wavo vamberi chiwenga mapepa aibuda mumachare edzimhosva zvaiita urongudzi vatagwirei vakatenga mota dzepamusoro vachitengera vakuru venyika vachidii vachidii zvese izvi hazvina kujeka
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhevamavhinga vari parunare kubritain manzwawo zvakare kubva kumukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare sangano reAfrobarometer richishanda nesangano remuzimbabwe remass public opinion institute rakaita tsvakurudzo iyo inoratidza kuti vanhu zvikamu makumi mashanu nezvitatu kubva muzana havagutsikane nemafambisirwo ebasa akaita mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa mukati memwedzi gumi nemiviri yapfuura godwin mangudya anotipa nyaya inotevera
ongororo iyi inoratidza kuti zvikamu makumi matanhatu nechimwe kubva muzana zvinoti nhengo dzeparamende hadzisi kushanda zvinofadza zvikamu makumi manomwe nezviviri zvinoti nhaurirano dzekugadzirisa matambudziko ari munyika dzinofanirwa kusanganisira vemabhizimisi vedzisvondo nemamwe masangano kwete vezvematongerwo enyika chete mushandi mukuru wezvekufambiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vaudza studio 7 kuti vanoshamisika nezvabuda mutsvakurudzo idzi vachiti Afrobarometer ndiyo zvekare yakaita imwe tsvakurudzo masvondo maviri apfuura ichiti zanu PF inokunda kana sarudzo ikaitwa nguva ipi zvayo
saka hatizivi kuti tsvakurudzo dzavazowana idzi dzanyanya kuva nomusiyano pane dzavakawana mavhiki apera maviri ayo zvinoreva here sokuti vana vemuzimbabwe havazive zvavanoda kana kuti pangava nezvimwe zvikonzero havo zvavashandi zvavasaka kuti vabude netsvakurudzo idzodzo
asi vati bato ravo rinotambira zvabuda mutsvakurudzo iyi panyaya yenhaurirano vati hurumende yebato ravo inoda chose kutaurira nevanhu vese muzimbabwe asi haingamanikidzi vasingadi kupinda muhurukuro mutevedzeri wemutauri wemdc alliance vaclifford chachwayo vati havashamisiki nekuti vanhu havasi kufara nemashandiro avamunangagwa nekuti vari kutambura uye havana mabasa
vamunangagwa havasi kumirira nyika yese munoziva mapindura avakaita saka hapana paungaita confidence kana kuwana tariro pamunhu waunoziva kuti auyu handiye munhu watakaisa pachigaro zvichienderanawo nekushanda kunenge kuchiitwawo kahurumende kanenge karipo kari kushanda zviya zvekuti kanoziva kuti akasikuitira vanhu kari kuzviitira iko chavanoda maguta avo chavanoda matumbu avo vachidya rife renyika vega saka vanhu vazhinji vari kunononga svosve nemuromo saka ungati iwe uchitambura uchiregererwa uchiabhuswa uchiita zvakawanda wobva waita confidence nemunhu iyeye anenge achiita zvakadaro
vashacho vavatiwo vanhu havangafari nemashandiro enhengo dzeparamende sezvo nhengo dzebato ravo zhinji dzakadzingwa muparamende asi vanongorora nyaya dzematongerwo enyika vachishanda nebato reZimbabwe Democracy Institute vavekezela gumbo vati kusafara kuri kuita vanhu nemashandiro enhengo dzeparamende kumadhorobha kunoratidza kuti rutsigiro rwebato iri rwuri kutsikira.
Tiriona kuti vanhu veMDC vakawanda havasi kugutsikana nezviita nemaMPs avo nemacouncillors avo compared to vanhu vezanupf maMPs vanhu vakawanda kuzanupf vakawanda vari kuti maMPs avo vari kuita zvakanaka nemacouncillors. Saka zvinoratidza kuti MDC iri kutolose support, ito dissatisfaction nevanhu vakawanda vari dissatisfied with the MDC councillors and MPs.
Zvimwewo zvakabuda mutsvakurudzo yeAfro Barometer ndezvekuti vakawanda vanoda kuti hurumende iwanise vanhu mabasa, uyewo vanhu vashoma vanoti vakasununguka kutaura zvavanoda kana kuve nhengo yebato rezvematongerwo enyika ravanoda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Che Women's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zviri kusangana nevanhu kadzi muupenyu hwavo. Tarisa zvanga zviri munhau dzedu nhasi. Zimbabwe yatambira nhasi mamirioni maviri enhomba yeCovid-19 yemhando yeSinovac kubva kuChina. Kanzuro yeHarare yazivisa nzvimbo 31 dzichabayirwa vanhu nhomba yekudzivirira Covid-19. Sadhiki yokurudzirwa kusimbaradza matanho airi kutora mukumisa kusagadzikana kuri muEswatini kuitira kuti vanhu vasaramba vachifa munyika iyi. Tamba tashuka kumagume chirongwa chedu chanhasi, iva inesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.